mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 1 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri izuva guru chaizvo rinocherechedzwa pasi pose kuInternational Labour Organization, mubatanidzwa wemagungano avashandi pasi rese.
Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva revashandi.
Ya, vanenge vachida kuba nekutodhara kana kuti ati abvisa voice, vanenge vachiziva vanozvinotemera kana kuti maybe pane chakunda sikoro edza kune kune chechi or maybe kune kune pati.
Vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University vonyunyuta nemari dzavari kubhadhariswa kuti vakwikwidze musarudzo dzesangano revadzidzi reStudent Representative Council SRC. Chirwere checholera choramba chichipararira munyika, Harare ichiti yave kuda kutangazve kupa vanhu nhomba yechirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva revashandi. Masangano akawanda evashandi munyika akaita seZimbabwe Congress of Trade Unions ari kuramba achichema-chema kuti kodzero dzevashandi dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya munyika. Vashandi vari kuchema-chemawo kuti mamwe makambani ekuChina ari kutyora kodzero dzavo zvakanyanya. Asi hurumende nemamwe makambani ekuChina vari kuramba kuti vari kutyora kodzero dzevashandi. Kushaya simba kwedhora remunyika nekumwe kuri kunzi ndiko kuri kupa kuti vashandi vanonge svosve nemuromo. Asi vachitaura nebepanhau reChronicle, gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vati vashandi vakakosha zvikuru nekudaro hurumende icharamba ichitarisa mari dzavanotambira. Vatiwo kunyangwe mimwe michina yechizvino-zvino yave kuita mamwe mabasa anoitwa nevashandi, mushandi achiri akakosha. Vatiwo vanoda kusimbaradza mitemo ine chekuita nevashandi kuti kodzero dzavo dziremekedzwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Iri izuva guru chaizvo rinocherechedzwa pasi pose zvichibvira izvo kuInternational Labour Organization, mubatanidzwa wemagungano avashandi pasi rese, akaisa zuva rokucherechedza kukosha kwavashandi kunogona kunge kusingazikamwi navanhu vakawanda kana nyangwe ivo vashandi chaivo, kuti vanogona kunge vasingazivi kuti ndivo vashandi vanopa hurumende mari dzichibatwa kumatekisi kuyoku. Kune vashandi ivavo, zvese zvatingava zvatiinazvo nezvatinoita nefundo yedu yepasi rose kuzvipatara, vashandi vanofambisa pasi rose, ufumi hwapasi rese. Saka tingati isu vashandi ndiwo mavhiri namaboko namakumbo enyika ipi neipi zvayo. Nyika inenge isina vashandi kana kuti ina vashandi isingakoshesi vashandi vayo, inyika inenge ichitozvitarisira pasi. Saka iri zuva ra1 May izuva rinokosha ratinofanira kukoshesa tose. Hurumende kunyanya dzinofanira kuchevuka vashandi, nokuti kuti hurumende inzi ivepo, vashandi ndivo vanenge vakatanga vavapo vachiisa mari kuhurumende, vachibatirwa mari nehurumende income tax yai, pavanozondotengazve kuzvitoro vanobatirwazve sales tax, imari dzinenge dzichienda kuhurumende ikoko.
Ndinadawo kubata nyaya yekuti kuZimbabwe ivo vashandi vari kubatwa sei.
Zvinoitika ndezvo kuti vama business vanobva mhiri kwamakungwa kunyika dzakaita sedzana China vanenge vasina dzidziso yavanovudzwa kuti munyika yakaita seZimbabwe mushandi unorevei, mushandi unofana kubatwa sei. Saka vanozongovuya voita mazvake mazvake, voshandisa nyakupamwe mitemo yokunyika dzavo yokuti vanokwanisa kurova mushandi pamwe zvichibvumidzwa nehurumende dzavo. MuZimbabwe hazvibvumidzwi izvozvo. Saka ava vanhu vanouya voita zvavanoda, tenge isu totongwa namachinese navanhu vokunze, tenge isu tava kudzidziswa kuti mushandi chinyi, pamusoro pokuti isu senyika yeZimbabwe tinge tichidzidzisa mainvestor ose anopinda muZimbabwe. Sokutaura kwapresident Mnangagwa wakati Zimbabwe is open for business, vanhu vari kunze vada kuita mabhizinesi muZimbabwe ngavauye. Asi hazvina kukwana kana vanouya vacho vachinge vasingazodzidziswi mitemo yokushandisa vanhu, mitemo yokushandirwa navanhu kuti yakamira sei munyika imomo.
Ndingapedzisira ndichitsvaga kuti iye mushandi uyu kwaanoperera uko kana aretire vasiya mabasa, tonzwa nyaya dzokuti mapensheni haachabudi, hazvichafambi nemazvo, zvinombofamba sei?
Ndipo pamwe panokonekwa ipapo kuti tinogona kungofunga kuti mushandi mushandi kana achiri kushanda pabasa. Kana aretire unenge achingova mushandi zvekare aenda pamushandi gere, unofanira kukosheswa mushandi iyeye. Tinonzwa isu kuti mari dzavari kupiwa dziri kuita shoma neshoma neshoma nokudonha kunoita Zimbabwe dhora. Ngatidzidze kune dzimwe nyika dzakaita sana Japani kuti munhu mukuru wakurira pabasa akarega basa unokosheswa chaizvo, nokuti unoruzivo rwemhando yapamusoro-soro.
Nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare muOhio neStudio 7. Vamwe vana vepachikoro chikuru cheGreat Zimbabwe University, GZU, mumasvingo vari kuchema-chema kuti vachatadza kukwikwidza zvigaro musangano rinomirira vadzidzi pachikoro reStudents Representative Council, kana kuti SRC. Izvi zvinotevera kuwedzerwa kwemari dzinofanira kubhadharwa nevanoda kupinda musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vepaGZU vakadzidzisa vadzidzi kuti vanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri weSRC anobhadhara makumi masere emadhora ekuAmerica kana kuti US$80. Vanoda kupinda musaradzo dzemutevedzeri vobhadhara makumi matanhatu emadhora kana kuti US$60. Chigaro chemunyori mukuru nezvimwe vobhadharawo makumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti $40. Mumwe mudzidzi Vanilosi Munogweyo ati vadzidzi havakwanisi kubhadhara mari iyi.
The current economic challenges atinawo, $80 yakawandisa, $60 yakawandisa, $42 yakawandisa futi, because izvozvizvi vana vari kustruggla and mari iyoyo yavatomboiwana sakutochikora kodzero dzavo, because iraiti yemwana
wecontestem election.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinhasi mumasvingo vatadiwa mushonga.
Isusu sezinhasi tinototi mari iyi haifani kunge ichitomboripo yekuti mwana wabhadhari kuti vakondesi. Zvaifanira kutongoitwa pachena pasina muripo unobhadharwa. Zvazvinongoreva chete ndezvekuti izvo pava kana kuti kutungamira kwatongosiyirwa kune avo chete vane mari vashoma. Vazhinji vasina, asi vachikwanisa kutungamira havachakwanisi kutungamira. Zvasinoreva ndezvekuti vanenge vatotyorerwa kodzero yavo.
Vadzidzi vanoti kunyange bumburo remutemo wechikoro richiti vanofanira kubvisa mari yekukwikwidza, hazvireve kuti chikoro chinofanira kutara mari yakawandisa uye mumadhora ekuAmerica. Asi mutauriri weGZU paAnderson Chipatiso vati hapana chakaipa pamari dziri kubhadhariswa vadzidzi idzi.
Constitution yevana inoti kana mushure mekunge vadzika mari dzemaelections avo idzi, vane zvichemo zvavo vanofanira kuapila nekuisa macomplaints avo within 24 hours mushure mekunge notice yemaelections yapublishwa. Panyaya yeku haraswa kwe wana kumashava. Inyaya dzinoitika pano neapo, asa tingati nyaya dzino wanzo itika.
Zvichakadaro vamwe vadzidzi pachikoro ichi vanodzidzira kumashava vanoti vari kushungurudzwa nemakorokoza anochera goridhe munharaunda yavo avo vari kupomera mhosva yekuvarova pamwe nekupindira vadzidzi vechisikana mudzimba dzavo. Vamwe vasikana vanoti vave kusvika kubatwa chibharo. Mumwe wevanoti akarohwa pakupera kwesvondo ndevaInnocent Murayiwa vanoita zvidzidzo zvekutora nhau.
Saka manjiraya tiri papa tiri mhuro takasika nemakorokoza gurupu yemakorokoza yekutanga nebharapfuura tobva tatinga nevakomana vaviri makorokoza. Vakomana ava vakati vachangoti pfuure mbichana vadzoka. Saa pakabva bva vatanga kuda kutora foni mumukoma yemumwe musikana vaida kuzama kuitora. Saa pakazomatatora musikana zvaanzvengesa foni ari paainzvengesa ndobva amhanya nechekumberi kuti vakamhanya vadanzii ndobva ndabvunza kuti vakofira ngobvunza kuti ndakarohwa newaya ndakarohwa naye.
Izvo zvatsinirwa nemumwe mudzidzi wechisikana asina kuda kudomwa zita rake. Uyo anoti akapindirwa mumba yaanogara nemakorokoza nemusi wesvondo.
Ya vanenge vachida kuba nekutotara kana kuti ati abvisa because vanenge vachiziva vanonyanya kutemera kana medicine fashion pachikoro edza kune kune chechi or maybe kune kune party inenge iri samwe kana kuti vanhu vanenge vaenda kuma lectures ndopaya pavanotaya kuda kupinda or kana kutopinda kana uriko vachiziva kuti hausi uri wega vanogona kuzviita futi izvozvo.
Vachipindurawo vachipatiswa vati GZU iri kuferefeta nyaya idzi asi vati vadzidzi vanochengetedzwa nemagadhi uye vari mufenzi. Mumwe mukurokoza ada kuzikama nekunzi Blaganzi vanoti havashungurudzi vana asi vamwe vechikomana vanotanga musindo uye vachiti vamwe vechisikana vanodanana navo pozomukabopoto vadya mari dzavo.
No, kana iri senyaya yevasikana hatitombovarasi vasikana. Vasikana ava vakaona isu tutiiga bigre nyange vane zvikomana zvavo kavanobva vangoaratidza kuti vanoti vane maindresi edu isu tutovasofta nokuda kwebhegi vorova bhegi redu takuti tiwane marewadzi toda madzini vavaugani ivo ndo vanotanga kutoita noisi isu tozoganwaizvo.
Asi vadzidzi vanoti zvese zviri kutaurwa nemakorokoza izvi ndezvemugodzi matsuro. Ndakamirira Studio 7 Masvingo.
Bazi rinoona nezveutano muguta reHarare rinoti munguva pfupi inotevera richatanga kupa vanhu nhomba yechirwere chekorera icho chiri kuramba chichipararira zvakanyanya munyika. Pavanhu 12 vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera munyika svondo rapera, 13 vacho ndevemuHarare mumusha wevazhinji webudiriro. Vanhu 14 vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi munyika kubva zvatanga kupararira chirwere ichi kuchegutu muna kukadzi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumusangano wakokerwa nevaturi venhau vanonyora nhau dzine chekuita nezveutano vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere vati vanhu vatatu vakatobatwa nekorera vachiti vese vakabatwa nechirwere ichi vanoshandisa tsime rimwe remvura.
Macases ekorera aya ese ari 11 akabva mubudiriro 1 area and zvatakaona ndezvekuti vazhinji vacho ava vanoshandisa a well iri pa1 of dzimba dzevanhu ivava.
Vavhere vati vakatovharisa tsime iri uye vari kupa vanhu vemunharaunda yemvura pamwe nemishonga yekuchenesawo mvura. Vayambirawo veruzhinji kuti vakaona voita manyoka vamhanye kuzvipatara nemakirinika.
Tinoda kuti vanhu vaende pamakiriniki iri papedyo kana vachiita manyoka. Munhu wese anenge aita manyoka ngaende pakiriniki izvo. Chese chinonzi manyoka muHarare kana munhu ane manyoka atibhadharisi. Munhu anongoenda pakiriniki ari pedyo unorapwa mahara.
Vatiwo kurwisa chirwere chemanyoka, kanzuro inofanirwa kugadzirisa dambudziko remvura nekupfachuka kwepombi dzinotakura siweji. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati korera chirwere chinokonzerwa netsvina.
Saka mukaona vanhu vachirwara korera zvinoreva kuti mvura yavari kunwa iri contaminated, yakasvibiswa netsvina uyezve maoko ava haasi kugezwa zvakakwana kana vachinge vabva kutoireti kana kunge vachinge vamhorosa vamwe vanhu vane utachiona mumaoko avo.
VaMadzorera vati hurumende inofanirwa kutora matanho ekupedza chirwere ichi.
Tinotokurudzira hurumende kuti ngaiwedzere utsanana mumadhorobha medu, ngavasupply mvura yakachena kumacitizen yakarapiwa nemishonga isina zvirwere. Ngavameke shuwa kuti izvo hapana sipeji inoitika. Nyaya yekuti izvo pombi dzetsvina dzinopesana nepombi dzemvura, idzo dzakaboka boka. Tsvina yeve ichibvinza ichipinda mupombi dzemvura
mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati havaoni Harare ichikwanisa kuzadzikisa donzvo rekupedza kolera panosvika 2028 sezviri kutaurwa nehurumende.
Matambudziko akawanikwa mugore ra 2008 na 2009 pakafa vagari vanokwana 4027 zvinhu zvaifanwa kugadziriswa hazvina kugadziriswa, zvakafanana nemapombi ari pasi apa anofambisa masuwa neanofambisa mvura.
Vashumba vakurudzirawo kuti vashandi vezveutano vadzidzisewo veruzhinji matanho avangatora kudzivirirawo chirwere ichi.
Nzvimbo dzinogara veruzhinji hakuna mashoko, hakuna information iri kutenderera kuti vanhu vanyatsozive zvavangaite, uye hatisi kuona vashandi veutano vachitenderera vachipa dzidziso.
Mumwe mugari weMuharare vaLancelot Tsikirai vati kanzuro yeHarare inofanirwa kuwanisa vagari mvura yakachena.
Tanga takuona mvura yakungoenda pese pese yodzoka usiku, ufuma kwaedza isi siku. Saka zvinoita kuti vanoteka mvura kuzvirwizi zvinoverera. Ikoko mvura yaya haichagadziriswa, haichabhorisi, yakungoshandiswa.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna meya weguta reHarare vaJacob Mafume sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwi. Ongororo yakabudiswa nebazi rezveutano nezuro inoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 555 ndivo vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chekorera, asi pavanhu ava zana negumi nevashanu 115 vakaongororwa vakatobatwa chirwere ichi. Vanhu gumi nevanomwe pari zvino ndivo vari muzvipatara nekuda kwechirwere chemanyoka ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau nhasi. Pepa nhau reHerald rine nyaya yekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe makumi maviri nechimwe chete kana kuti 21 zvakatidza hondo kuSudan zvakasvika munyika nezuro. Zvizvarwa izvi zvakabuda muSudan zvichiendeswa kuSaudi Arabia, chikwata chekutanga chakasvika nemusi wechishanu. Pepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti bazi rekwamudzviti kana kuti Registrar General riri kushushikana zvikuru nevanhu vasiri kuuya kuzotora mapasipoti avo, vachiti nyaya yekushandisa michina yechizvino zvino kudhinda mapasipoti kana kuti e-pasipoti iri kupa kuti akurumbidze kubuda, vakawanda vachitadza kuzonoatora. Pepa nhau repadande mutande reNews Hawks rine nyaya yekuti Mudzi Rural District Council iri kuedza kutsvaga nzira dzekuti chicherwa chelithium chisabiwe chichiendeswa kuMozambique kuburikidza nepabhodha repanyamapanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pa studio vana mukoma jonga muri sei nebasa renyaya waisinofara chaizvo nenhepfenyuro dzamunoti pakurura dzechokwadidzi. Vana veZimbabwe, ndinoti muri sei kwese kwamuri ikoko. Vakomana paZimbabwe pakaoma, nyika yeZimbabwe yakangosikirwa vamwe vanhu vashoma vasingakwani chanza chababa. Vakomana zvakaoma, zvoitika muZimbabwe ukaona munhu umwe chete chako chaiko achitemanisa misoro yevanhu mamiliyoni ari muZimbabwe. Zvakaoma vakomana, zvinoitika muZimbabwe. Kana umbavha hungoita sekuti kwai kuparidza shoko raMwari kana kuti kunamata Mwari. Konaivi dai zvaidembwo hapana aizova murombo here? Vakomana muZimbabwe vanhu vanozvitamburira, kuhusa urombo chaiko chaiko. Ivafana vezana ava vasingaendi kotsvaka mabasa, vanongoswera vachingotevera nendari mimisha. Vafana munoda kurohwa, munohusa tsitsi chaizvo chaizvo.
Studio makadi zvenyu maStudio 7 uko vashamarari vanopa zvese zvakasiyana-siyana munyika. Pane chirongwa chamaimbotaura vanhu veStudio 7 kuti tichange tichiita pawikendi chamaichitipe matitles ataifungidzira pakuti chinganzi chirongwa ichi ndechei. makaita chishofa here makachisa mumashelfu here mukaita sei hatichazivi kuti muchazochiwisa here chirongwa chiya kana kuti hachichauyi chakaperera kupi chirongwa chamaiti chinenge chaitwa chemadzimai here paweekend apa zvakanyangarikira pai.
Alo, alo, Pastor Joseph, mirise. Kuyo anunzi damba uyo, sei achitaura kwasina kuswera. Anotaura kuti anzi vanhu VCCC ndouya kuzotirwisa tripa musangano. Iwo wambopinda sei muofisi macho? Anditozopinda muofisi mainu mushure mungu watorwisa vanhu VCCC. Saka anoti anzi isusu hatina waya marori. Iwo marori atooneka achibva vanhu MDC vachirwisa vanhu VCCC. Bhozi muofisi angakawodwa vanhu VCCC. Saka damba uyo. Aivro damba chero. Hapana zvosika mwapo. Hapana kana wapi.
Muri sei Studio 7? Inini ndaida zvangu kuti avo goga vecitizens kuti munhu mukuru zveshuwanga atsigira kuti more blessing asavigwa. Ko isu vana vadiki tozoita sei? Muri kutoshungurudza mweya waMwari. More blessing waifanira kuti akatoyigwa kare akandozorora. Raiti handipopi pane point yangu, ndiruda zvangu kutaura nepamusoro peSouth Africa kuti mamembers ari pafrandapo vezanhu redzai kuti mutaure neSouth Africa kuti isiyane nezvainoda kuita zvekuda kubata Putini kana achinge asvika kuCape Town uku. Ndozozoona iri pakaomesa stereki. Chinotsva chepaSudani vakabata Putini kuCape Town uku.
Pastudio 7 apo. Zviri kuitika mumatare zvinorwadza. Onai zviri kuitwa ngari vhuma. Varume ngatisapfuurirano kudemonstrator kana kurwisana navanhu. Ona izvezvi izvi vakanangana nevanhu vari muTCCC vari muzvigarwa, wangobatwa chete anovharirwa for 2 years, 3 years, wobva ataura kuti haachakondesti kana kuwanikwa achiite rimwe basa rokuti asarudzwe navanhu kuti vaende muhurumende. Saka ngatizvichenjerere hama dzinodikanwa, kana tichide kuyambuka gungwa dzvuku iro kai, ngatiite vanhu vanoshanda naMwari, vanoziva naMwari somutungamiriri wedu vachamisa. Ndatenda hama dzinodiwa paStudio 7.
Muri sei Studio 7? Inini ndaida zvangu kuti avo goga vecitizens kuti munhu mukuru zveshuwanga atsigira kuti more blessing asavigwa. Ko isu vana vadiki tozoita sei? Muri kutoshungurudza mweya waMwari. More blessing waifanira kuti akatoyigwa kare akandozorora. Raiti handipopi pane point yangu, ndiruda zvangu kutaura nepamusoro peSouth Africa kuti mamembers ari pafrandapo vezanhu redzai kuti mutaure neSouth Africa kuti isiyane nezvainoda kuita zvekuda kubata Putini kana achinge asvika kuCape Town uku. Ndozozoona iri pakaomesa stereki. Chinotsva chepaSudani vakabata Putini kuCape Town.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratinotema takarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvimwe zvizvarwa zvekuAmerica kunyanya zvechidzimai zvave kuenda kunogara kuGhana, uko zviri kutanga mabhizimisi. Chimwe chizvarwa cheAmerica, Chaz Kaiser, chakatamira kunyika iyi chiri kubatsira nemazano vari kuda kuenda kuGhana. Kaiser akaenda kuGhana muna 2016 achinoshanya, akazodzokera muna 2019 nemwana wake ane makore mana. Mhuri yake yakazoteverawo muna 2020 kunotanga bhizimisi. Vamwe vari kuenda kuGhana vanoti nyaya yekupfurwa kwevanhu muAmerica ndiyo iri kupa kuti vade kuenda havo kunogara kuGhana. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti nyika yavo haisi kuzomira kurwisa mauto eRussia arikuedza kupamba nyika yavo. VaZelensky vataura mashoko aya paine mashoko ekuti mauto enyika yavo arikuda kurwisa Russia zvakasimba mumwaka uno wezhizha. Ukraine yave kuyambira ndege dzehondo kuti irwise Russia asi yange isati yapiwa. VaZelensky vanoti havasi kuzomirira zvombo sezvo vave kutotanga gadziriro yekurwisa mauto ekuRussia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vari kukurudzira nyaya nyika dzekunze kuti dzirambe dzichikurudzira vari kurwisana kuti vamire hondo munyika mavo. Hurumende yechiuto yakapidigura vaHamdok iri kurwisana nechikwata chakaipandukira. VaHamdok vataura mashoko aya kuKenya pane musangano wange uchikokerwa navamo Ibrahim vakanangana nekukurudzira utongo hwejekerere. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa muhondo iyi uye vamwe vari zviuru zvina vakuvara. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa vakuru vezvemitemo vakati nemusi wesvondo havana kukwanisa kuwana munhu aive nepfuti akatiza mushure mekuuraya vanhu vashanu mudhorobha reTexas, vachitiwo vachapa zviuru makumi masere zvemadhora emari yemubayiro kune munhu achakwanisa kuruma mapurisa nzeve kana kubatsira mukubatwa kwemumwe ari kufungirwa kuti ndiye akapara mhosva. Mumiririri weFBI kuTexas vaJames Smith vakaudza vatori venhau nezuro kuti vainge vasati vabata ari kupomerwa uyu asi vari kuenderera mberi nekuferefeta. Ari kufungidzirwa kuti ndiye akapara mhosva ndiFrancisco Oropeza ane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa uye anonzi ane zvombo zvinokuvadza, uye veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vamuchenjerere sezvo ari kunzi ari kufamba netsoka mumatunhu eSan Jacinto muTexas. Mukuru wemapurisa mudunhu reSan Jacinto, Sheriff Greg Kappers, vakati vakawedzera nharaunda yavari kutsvagira mupomeri kusvika mamaira makumi maviri angava makiromita makumi matatu kubva panzvimbo yakaridzirwa pfuti. Kupfurwa uku kunonzi kwakaitika mushure mekunge vavakidzani vemusungwa vakumbira kuti amire kupfuura pachivanze chake. Vatsvakurudzi vakaona mbatya nefoni kunzvimbo yekumaruwa akapoteredza, asi imbwa dzekutevera dzakarasikirwa nehwema. Mapurisa anoti akabvunzurudzawo mudzimai wemusungwa akatora pfuti yemhando R15 iyo inonzi na Oropeza akashandisa pakupfuura, asi havana chokwadi kana anga aine zvimwe zvombo, asi vakawanawo dzimwe mhando dzezvombo mumba make. Kune vamwe vari mumitambo vanoti vari kuchema-chema nemari shoma dzinobhadharwa vatambi, vachiti zvinogona kukonzera kutengeswa kwemitambo. Tine nyaya yatichakupai yakatorwa nemutori wedu wenhau Michael Kariati, tichakupai zvizere maringe nenyaya iyoyi. Sezvo nguva yedu yapera, titarise zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva revashandi. Vadzidzi vepaGreat Zimbabwe vonyunyuta nemari dzavari kubhadhariswa kuti vakwikwidze musarudzo dzekuti vagone kutungamira masangano revadzidzi. Chirwere chekorera choramba chichipararira munyika, Harare ichiti yave kuda kutangazve kupa vanhu nhomba yechirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare ndokusiyai muiri mumaoko aChris Gande achikupai chirongwa chendevele. Ini ndine Evans Zeninga.